Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 26 zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinovimba kuti muri kufara panguva ino yezororo reChristmas negore idzva. Kuno chinongova chando choga choga. Ini ndini Taronoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chii chetingatora mugore rino ra 2022 zvarakupera nezvakatifadza nezvakatigumbura nezvatakadzidza?
Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kurwisa uori nekupedza mhirizhonga zvinofanirwa kuva zvinhu zvekutanga zvinoitwa nehurumende mugore dzva.
Zvatiri senyika pare zvino tinotenga zvitengwa zvakawanda kubva kune dzimwe nyika, naizvozvo tinenge tichida kuti tishandise maUS dollars.
Hurumende inokurudzirwa kushandisa mari yekunze kuti uori huite ushoma. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti achisi chokwadi kuti masangano akazvimirira anopindira mune zvematongero enyika, kunyangwe hazvo munhu wese ane kodzero yekuita izvi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti nyika ichipinda mugore dzva, hurumende inofanirwa kuisa pamusoro pezvainofanirwa kuita nyaya dzekurwisa uori nokupedza mhirizhonga. Vanodzidzisa zveupfumi paDefry University muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti nyaya yeuori ndiyo iri kutadzisa nyika kubudirira muzvinhu zvizhinji, vachiti zvinhu zvose zviri kunetsa munyika zviri kukonzerwa neuori. Naizvozvo hurumende inofanirwa kurwisa uori zvine simba kuti zvinhu zvitange kufamba zvakanaka munyika.
Gore ra 2022 tingati isu rarakatiomera samaZimbabwe, angava tiri mhiri uno kana tiri kuZimbabwe, kunyanya vari muZimbabwe. Asi mukuoma imomo munenge makatipa zvidzidzo zvokuti tingararama sei. Zvinhu zvakatiomera kudai zvingava zvamatongerwo enyika, zvingava zvoupfumi kana kuti zvokugarisana mumishawo mutakaona zvakatiomera kezvinogore rakupera, magetsi achishayikwa tina, zvekare gore rinopera makore ese taakupemberera kubatana unity yatinoti kuZimbabwe iyaiyi yakaiswa muna December muno pamwe chete neChristmas. Chii chetingatora mugore rino ra 2022 zvarakupera nezvakatifadza nezvakatigumbura nezvatakadzidza mugore irori kuti tinatsa kuumba gore ra 2023 dzairi?
Pindurai mubvunzo wenyu Professor Masocha, igore rakadini ramunotarisira?
Ringe riri gore rinozobuda rinomukurumbira kwatiri isu vanhu vomuZimbabwe, zvatiri kuenda kumaelection uko. Ngatichipinda mugore dzairi ra 2023 takabatana, zvatiri kuyeuchidzwa kuti kune unity accord irimo muZimbabwe. Ngaisangova chete yomusi umwe chete, ngaive unity inoratidza kubatana kwedu samaZimbabwe tichipemberera patinoenda pana 2023 pana January apa. Zuva nezuva ngaribatwe muZimbabwe sokuti izuva rokubatana. Pachaikwe munhu ucharova mumwe, munhu uchabudza mumwe mena amire nenyaya yekunyanya-nyanya nyaya dzepolitics dzataakuenda kumaelection. Tinova mukurumbira wokurovana, mukurumbira wokuurayana, tozoti isu gore ropera toti kwaane unity accord. Unity ipi yacho kana gore rose rapera tichitukana tichirovana? Zvekare takawa mukurumbira wokuti nyika inovakwa navene vayo, tikazvitambira isu. Asi tichidatsofanira kudzidzisana kuti nyika inovakwa nevene vayo chete kana vene vayo vakabatana, vasingatukani, vasingarovani. Ngatibatane maoko tese tichienda kunovhota kana tichienda kuMarari. Ngatiratidze kubatana kwedu kwatinoziva kuti ndio kwatapemberera muna December munomu.
Chisha makatarisira kuona chichitika mugorera 2023 Professor Masocha.
Chandaka tarisira ndocho kuti kunyanyanyanya vatungamiriri venyika vatungamiriri ufumi vachandiwa pamwe nokuwavo vamwe vanhu vakapa mazano avo pamwe nokuwa ruzhinji rweZimbabwe kurwadziwa kwavo pamwe nokunzwa zvichemo zvavanhu vomuZimbabwe zvokuti uori ngakuchipera.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7. Zvichakadaro imwe zvenyanzvi mune zveupfumi inoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzinonzi hadzisi kurwisa uhuri nemwoyo wose pasi pose. Amai Chenai Mutambasere vanoti kushandiswa kwedhora remunyika rine huremu kunochinja zuva nezuva ndechimwe chezvikonzero zveuhuri muZimbabwe, vachiti yava nguva yekuti Zimbabwe ichishandisa mari yekunze ine huremu hwakasimba husingachinji zuva nezuva.
Tava nenguva tichishedzera kuti patiri iko zvino tadii kuchiti tishandise currency imwe chete kunyanyanyanya taita zvedollarization, asi hurumende iri kuramba yakatsika madziro iyo ichiti ngatirambei tine multicurrency. Multicurrency iyi ndo imwe nzira iri kurasa mari munyika. Tinotarisa tichiona interchange auction, vamwe vari kuinterchange auction ndinotenda kuti mugore rapfuura vakapiwa mari inodarika 500 million. Iyi mari vachipiwa nemutengo wakaderera zvisingaiti. Uku kunova kurasa mari munyika zvakare.
Saka kushandisa mari dzakasiyana siyana kana kuti multicurrency kungabatsira sei apa amai Mutambasere?
Kuva nemulticurrency kunoita zvakare kuti pese munhu paanenge abata Zimbabwe dollar ari kutomhanya kuti atsvake maUS dollar, nekuti zvatiri senyika pare zvino tinotenga zvitengwa zvakawanda kubva kune dzimwe nyika, naizvozvo tinenge tichida kuti tishandise maUS dollars. So ndinoona kuti nyaya yemulticurrency regime yekuti tinoshandisa mari dzakasiyana siyana ndo zvakare imwe nzira iri kuita kuti mari irasike munyika.
Amai Mutambasere, chii chiri kukonzera izvi uye zvoitwa sei?
Mubepa reHerald, hurumende iri kutaura iyo kuti inofungidzira kuti nyika inorasikirwa ne 1.8 billion US dollars pagore kuhumori. Tinozotarisa zvakare kuti mari iyi inofanira kunge yakatopfurikidza 1.8 billion kunyanya takatarisa nyaya dzinoitika kumining, kwatinongonzwa kuti nhingi nhingi vazobatwa vari kuSouth Africa paairport vakatakura gold inenge isina kuverengwa, inenge isina kupiwa mvumo kuti ibude muZimbabwe. So takabatanidza humori hwemasectors ese kumining, humori waonekwa nehurumende kuti pane 1.8 billion nezvimwe zvakadaro, tinoona kuti nyika iri kurasikirwa nemari, mari inova ichikwanisa kushandiswa munzvimbo dzakaita semuzvipatara, munzvimbo dzakaita semuzvikoro, vanhu vachibatsirikana.
Sika amai Mutambasere, Zimbabwe handiyo yoga ine dambudziko rezveuori. Zimbabwe haisi kukwedzawo here kurwisa uori sedzimwe nyika?
Avo vanotarisa nyika dzese vachida kuzwisisa kuti nyika iri kuisa here mazano kuti idzikisire nyaya yehumori, vanoona kuti Zimbabwe inomezhwa iyo iri panumber 157, of which number 180 ndo nyika inenge ichinzi iyi nyika haina zvairi kuita kubatsiridza ne-corruption. Izvi zvinoratidza kuti Zimbabwe haisi kuita zvakakwana kuti ikwanise kunadzogadzirisa nyaya yehumori, nokuti kuti tizobatwa tiri kumanamba 157 kana 160 izvi zvinova zvaiva kupera kwa2021. Zvinoratidza kuti hurumende haisi kuita zvakakwana kuti idzore humori munyika.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi amai Chenai Mutambasere vari parunare kuBritain neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wehurumende kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vanoti hurumende haingakwanisi kuita mabasa ari kuitwa nemasangano akazvimirira. Dr. Kika vanoti hachisi chokwadi kuti masangano akazvimirira ari kupindira mune zvematongero enyika uye anofambisa mari zvisiri pamutemo, vachiti hapana sangano rati rasungirwa nyaya yakadai. Dr. Kika vanoti ivo nemasangano mazhinji vari kuita hurukuro dzekuona kuti biri rokuvandudzwa kwemutemo unoona nezvemashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti PVO bill risaitwa mutemo. Dare re House of Assembly rakatopasisa biri iri asi harisati rakurukurwa nedare re Senate kuti rigoendeswa kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti risainwe kuva mutemo wenyika.
Ndo basa re civil society number one kuti tisolve maproblems atinosangana nawo kuma community edu tega sevanhu sema citizens, civic duty yedu. Chechipiri kuti tinge tichibatsirana nehurumende yedu, hurumende haingazvigonei zvese. Chechitatu kuti tinge tichitarisa kuti hurumende yedu irikushanda sei. Takatarisa muZimbabwe nyaya dzeutano, nyaya dzedzidzo, nyaya dzecivic education, basa rizhinji riri kuitwa riri kuitwa nemasangano akazvimirira oga. Takatarisa maindicator edu emaSDGs, Sustainable Development Goals, kunyangwe Vision 2030 yemuZimbabwe, kunyangwe National Development Strategy 1 yemuZimbabwe, hurumende haikwanise kuachivha zvese zvaiva kuti inoachivha pasina macitizens, pasina masangano akazvimirira oga. It's a recipe for failure.
Imimi semasangano akazvimirira pane zvamunofunga kuti mungaita here pamusoro pebiri iri risati rava mutemo?
Bongo kubva pakabuda biri iri hatina kuzorora. Minister of Public Service, Labour and Social Welfare inova ministry nemasimba ekuregulata ma NGO tataura navo kwenguva yakati kuti. Vamiririre nenguva yeparliament maMP tataura navo kwenguva yakati kuti, kusanganisira portfolio committee iri kudila nebiri yepublic service, labour and social welfare. Minista vanoona nezvejustice vaZiambi takasangana navo. Reserve Bank Financial Intelligence Unit takataura navo. Kuna Speaker of Parliament takaisa zvinyorwa zvakati kuti, kusanganisira mapetition, kusanganisira tapa. Saka tine zvizhinji zvataiita, kusanganisira analysis ine yakaitwa nevanoziva nezvemutemo, kurakidza kuti mutemo uyu uri kuendera nebumbiro redu uye zvende zvipi zvaungazokonzerese zvingatikanganise. Zvese izvi taita, tiri kuramba tichitaura nema MP, tiri kuramba tichitaura nehurumende kuti vange vachiwithdrawa mutemo wakaita seuyu. Hausi mutemo wakanakira nyika, mutemo unoshatira tose. Asi chatiri kuona ndechekuti mutemo uyu uri kupushwa nenyaya yekuti kune avo vari muhurumende kana kuti ruling party vanoona sekunge masangano akazvimirira oga maenemies of the state. Vamwe ndo vanoona nge masangano akazvimirira oga achavakanganisa pane zvavari kuda kuita pamaelection next year. Saka tinoona chiri chechikonzero chikuru chiri kuita kuti hurumende irambe ichipusha mutemo iwowo, kunyangwe tese tichiziva kuti mutemo uyu hauna kutinakira. Kunyangwe ivo vehurumende vanoziva kuti mutemo uyu hauna kutinakira senyika, hauna kunakira macitizens eZimbabwe.
Dr. Kika, nyaya inotaurwa nehurumende yekuti masangano akazvimirira aya anopindira mune zvematongero enyika, munotii navo?
Chekutanga ndechekuti section 67 chitamu 67 checonstitution yedu, bumbiro redu, chinotendera ani nani zvake kuti ave nekodzero pakuparticipeta panyaya dzekumatongero enyika. Saka kunyange zviri kunzi masangano akazvimirira oga ane chaari kuita pamatongero enyika ikodzero yavo, asi reality chaiyo paground ndechekuti handizvo. Vazhinji masangano akazvimirira oga vari kuita zvinhu zvine chekuita nekubatsira vanhu mumacommunities, vari kuita mabasa ane chekuita nepoverty reduction, vari kuita mabasa ane chekuita nesocial protection, kune vamwe vari kuita mabasa eanti-corruption, kune vamwe vari kuita basa rekudzidzisa vanhu kuti vazive kodzero dzavo dzekuvhota, kodzero dzavo pacivil and political rights, masocial economic rights, maenvironmental rights. Saka hachisi chokwadi kuti masangano akazvimirira oga ari kuinterfere mupolitics dzenyika. Kana aripo ndevapi? Kana pane mutemo unoti izvozvo hazvitenderwe, ngavasungweka. Kune zvekare vari muhurumende vari kuti masangano akazvimirira oga ari kuita money laundering. chino wachikonzero chaka chatiri kupiwa kunzido chaka ita utipiwe iluwe asisi tukuti senyika tine mtemo ya kakwana ino tila ninyea ye money laundering kanapane sangano riku zirikano kuzikiri riku ita money laundering kawa sungweka asisi maziro edu apana kana mumata sungwa mzimbabwe ninyea ye money laundering kumasangano wakashulira kuti asiku
mukuru we sangano re Zimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musakika vari parunare ku Harare ne Studio 7. Rimwe gweta rinowira kunzero dzevanhu rinoti nyika ine mitemo mizhinji uye yakasimba mukurwisana nekubatwa chibharo kwevana vadiki vachiti chinhu chikuru chinofanirwa kuitwa kuona kuti vanhu vanobatwa nemhosva iyi vapiwa mitongo yakaoma. Gweta Kenneth Masie vati sezvo vamunangagwa vachiwirirana nevakuru vedzimwe kereke dzinopomerwa mhosva dzerudzi urwu vangabetserawo nekutaura pamusoro penyaya iyi kuvakuru vemakereke awa. Sangano reZimbabwe Gender Commission riri kukurudzira hurumende kuti idzike mitemo yakanangana nemakereke senzira yokurwisa dambudziko iri. Vamasiye vanoti hurumende isafunga zvokudzika mitemo yakanangana nekushanda kunoita makereke asi kuomesa mitongo inopiwa vanhu vapara mhosva iyi.
Nyaya yekuregulata machurch inyaya inonetsa nekuti gumbure dero mtemo rinotaura kuti munhu wese ane freedom of religion and tichatarisawo pasi rese and even munyika dziri progressive tinoona kuti hurumende kana kuti state inowanzoda kuzviseparata from machurches. Zvinhu zvinonetsa kuregulata yatingati religion because pachirungu tinoti inenge iri fine line between kurambidza vanhu kuungana vachinamata nekuva regulator muchida kuona kuti vanombofambisa sei zvinhu zvinoitika mumachurch mao. Inyaya yekuregulator yatarwa neagenda commission inyaya iri kubvira panyaya dzekuabhuswa kuri kuitwa vana mumachurch imomo. Nyaya yeabuse kana kuti ma early child marriages kana marape hainganzi inyaya inova nechokuita nereligion kana kuti church pachayo. Inyaya inoona kana kuti inenge ichitaridza kuti pane chiri kushota panyaya yekugadzirisa yatingati mitemo muZimbabwe.
Vamasiye, nyika yakatarisana nedambudziko rekubatwa chibharo kwevana, sei imi muchiti makereke asaitirwa mitemo?
Mitemo irimo muZimbabwe inotaura kuti kana munhu akarepwa anosungwa. Mutemo irimo muZimbabwe yekuti kana mwana akabhuzwa nemunhu kungave mumachurch kana unhu zvake anosungwa. Saka apa hatingamanyiri kuda kuregulata machurch isu tisati tadzika dzika nemutemo wedu watinawo muZimbabwe.
Pane umbo here wekuti makereke ndiwo ari kukonzera kubatwa chibharo kwevana vadiki?
Umbowo kana kuti evidence yekuti vana varikubata chibharo muZimbabwe kumachurch iripo zvayo and pane masangano akabudisa mareport ekutaridza kuti pane machurch kunyanyanya aya machurch anonzi H-Postory kuri kuonekwa vana vamwe vachitiswa nhumbu ane vanhu vesangano vanotove vanhu vakuru and pane nyaya dzakabudawo mavhiki apfuura kana kuti mwedzi yapfuura yemwana angakaitiswa nhumbu angane yatingati makore mashoma shoma ekuzvarwa. Saka makesi zakadaro ari kubuda kumachurch and masangano acho ndo masangano anonzi H-Postory. But tinoona kuti masangano yayo nyangwe zvinhu zvakadaro zvichiitika tikuona kuti vatungamiri venyika nana president ndiko kwavanenge vachitambira tambira. Saka nyaya dzakadai so nyangwe dzakaitika kumasangano iwawo zvinhu zvatikuona kuti hapana vanhu vari kusungwa, kana vachisungwa tikuona kuti hapana yatingati setting example yekuti zvinhu zvakadaiso hazvifanira kumboitika muZimbabwe, nenyaya yekuti vanenge vachiita senge kuti vane ma political connections zvakadaro. Ende uyezve vatungamiri vedu panenge vachienda ikoko kumapostori kana kumachechi yayo, hationi vachitaura nyaya idzodzo, kutaridza kuti pane yatingati pachirungu impunity, kana kuti kumbunyikidzwa kwevanhu vanenge vachida kubuda mumasangano ayo kuti vachiripota manyaya dzakadai sedzerepsiri. Saka tungoonawo zvinhu zvidiki diki zvichiitika, but hatizi kuti machechi ese ari kuzviita. Ndosaka tichizopokana pakuti hurumende kuti izopindura pakuregulata machechi panogona kunetsa, nokuti zvinobva zvakanganisa yatingati right yereligion, kana kuti right yechurch, establishment yechurch, inova iyo inofanira kurespektwa pasi rese.
Vamasiye, iyo nyaya yokubatwa chibaro kwevana ingamiswa sei?
Nyaya yokubatwa kwevana ndinoona sekuti inopedzwa nekuva serious panyaya dzokushandisa yatingati mutemo yedu yatinayo, criminal law yatinayo muZimbabwe. The criminal code inotaura kuti kana munhu akarepwa, angave mwana mudiki, angave munhu mukuru, zvisinei nokuti ari kubva kupi, kusangano here, kupolitical party here, kana kupi, anofanirwa kusungwa. Nyaya idzodzo dzofanirwa kuinvestigatewa. Ende uyezve dzimwe nyaya dzinozoitika ndekuti kumatare acho tinoona kuti vanhu vakadaro havasi kupuwa mutongo wakasimba. Saka zvunhu zvokuti panoda kugadziriswa the judiciary system, ne the criminal system yedu yemuZimbabwe, kuti vanhu vakadaro vabatwe, vaitwe example kuti zvinhu zvakadai so hazvifanirwa kuitwa. Ende panofanirwa kugadziriswa yatingati ma punitive measures, kana kuti ma punitive measures nema sentencing pafa kuti anonzi ma sentencing guidelines, kuti hongu tinogona kusa regulator kuma church, but sezvo church riri sangano rinoenda vanhu vachizvipira kuti vari protected, kana pakaita munhu wesangano kana kuti vanhu vechurch vanoteka advantage yesituation iyoyo, vachizombunyikidza vana, vachirepa vanhu, vachirepa vana, vachirepa vakadzi, makoti anofanira kuva achizogadzirisa mutongo wavo avanopa vanhu vanenge vachibva kumasangano iyoyo, because vanhu vanenge vachitrustwa nesociety kuti vari kuprotekta vanhu vana.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye vari parunhare kuTexas neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vamasocha ndinova pasando dzavo. Vamasocha vanonatsotaura chaizvo chaizvo nemunemo, ndokutaura chaiko chaiko kwemunhu akadzidzira basa rake, kuti zvana mugwadi zvokuapoindwa zvokungonzi garapo vasina chikoro. Ukanzwa vamasocha vachitaura unosunzwa kuti vava kutaura zvinobatika. Ndo vanhu vamunofanirwa kugara muchifonera ava vakatarisana namasocha, vanoziva zvavanotaura. Haiwa sandu dzako mudhara socha, sandu dzako mudhara socha.
Vambalula dzinonyatsokukwana, dzakakwana chaicho dzibrand dzinyini, dzakanyatsoko zvinokufadza here macitizen ekuZimbabwe achipiswa nemasouth african muno? Izvo muri kutidzinga muno kuti dzokere kuZimbabwe, but imi muri kusapota ZANUPF, nekuti kwanzi ZANUPF ngaitonge kusvika madhunganyi amira nyanga. Hamusimi citizen ekuZimbabwe, just leave Zimbabwe, siyanai nezimbabwe, irege yakadaro Zimbabwe. Isu tiri macitizen tisichasarudza hurumende yatinoda kuti titungamirire. Chinamba chokuti imi mubudire Munangagwa pachena, mutaure Munangagwa kuti Munangagwa isa mama namama mabasa munyika yako, vana vako vauye vave vagare kumba. Siyana nokuuraya vanhu, siyana nokurova vanhu, siyana nokusunga vanhu vasina mhosva. Izvo ukatarisa Jobscar akasunga kasungigwe chip Jobscar, havasi kumupa bel nemhosva yekuti vapesana nehurumende. Imi munosunga here maopposition party yenyini? Malema munomusunga here? Zvanenge achikudzai chokwadi Malema muparamendi, makambomusunga here imi? Muri kumusunga Malem, zano kuzai chokwa diche chukuta na kachipesa na nizo mimi mchita ni nizo mimi mchitao. Wambalula mutitire mushe mazunzu waka. Mutikuwa nire wambalula.
Ah, mwadi ya nutikuwa nziye, tine mushumira ya Christmas ya kata. Mungashira wana Christmas ya kata naka, mwari miwa jwa njiri, kutangane kupesa zile nai. Habana chekutu mpo ita wishi hapa. Abaje kuita wishi mchita uri unoshikisa wanaweza mpifu. Abaje kushuira wali Christmas mima katendera jobu zikada asina mosha. Mkuchuira mwere Zimbabwe include mkazi wa sikano wa makatora mkazi kwa wa makatora murumu wake mga mkante ya mchisa asina mosha mbiko. Sunu hawa ni 6 months mnakango tenye kwa asina kuchongwa. Hei kushuira ito kushuira. Abaje kushuira dewa nyara raso wako.
Vajobu sikana vanogadzikwa mujere vakavuraya ani ivo vana munangagwa vanongombembuka havana havana wakavasunga asi ndivo vakapara mhosva dzakakura dzakakurisisa dzakanyanyisa vanhu vangani vakafa nokuda kwana munangagwa sei vana munangagwa vasingapindi mujere. Mbava dzezano makororo anoba mari yenyika havasungwi asi kungotakara sima navasikala vaita sei vasikala vasikala havaso vakapuraya mo blessing haisi mhosva kuva gweta remhuri kana ndatumwa navanhu vandomiririra kuti taura zvakati ndinofangwa kuzvitaura. Zvakasungirwa vasikala zvakanga zvisingabvi mumashoko avasikala. Vasikala vakanga vatumwa nemhuri.
Masikala sei mhuri sei mhuri sei mhuri yeZimbabwe. Atimhurizana kuyeshiro ke. Ndirimwe timu yakatosiyana neimwe timu. Iri kana unyari nevhidhiyo kana kuti proof chaiyo kuti unenge uchitotaura kuti zvavaita ndezvizvi. Kana ndakakuudza kuti handizvizivi renge toti handizvizivi. Chaona mapiki chaona mavideo chaona nema audio kana katota rizizi rizizi kana kanga ratona kuti zvakanyanyisa togona kuti daira kana foni tokumbira vadaire foni vana tanyara nekuti havasi kudaira foni papacho chinyepa zviri pachena.
Kadima kadipa studio 7 zvinoti gwadza kuti vasikara vabude mujere zvinoti gwadza vasikara vagara nguva refu ende zano yekutonga neuoko isu tipo sei tosapota Nelson Jamisa tisanga tone uyu avangoti abude mara nhasi unoaenda kudare vamurambira kuti abude ivo vanhu vezano vanosunga vanhu vasina mhosva asi ivo vari kuuraya vanhu vanhu vezano havasi kusungwa vetripu sei vari kusungwa iyo zano nyika yadegetera nyika yose nenyeye huodu hakuna munhu achaida zvinotaura nemubaraba negeorge.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitimudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kurwisa huru nekupedza mhirizhonga zvinofanirwa kuva zvinhu zvekutanga zvinoitwa nehurumende mugore dzva. Hurumende inokurudzirwa kushandisa mari yekunze kwenyika kuti huori huite ushoma. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti hachisi chokwadi kuti masangano akazvimirira anopindira mune zvematongerwo enyika kunyange hazvo munhu wese ane kodzero yekuita izvi. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti hurumende isambofu yekudzika mitemo inobata vemakereke senzira yekupedza kubhinywa kwevana vadiki. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko ejaya guru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.